Wongu kwazobudirira nhasi kwaitwa kugaburika pachena kuti akafa nekupfurwa.
Vari kuti akapfurwa zvakadii paongororo yaburitswe?
Paongororo yakaitwa iri kuratidza kuti akapfurwa vanengati muchirungu at least two times.
Mabaraya angari panhengo ipi chaiye pamiri payaonekwa nana chiremba vaongorora mutumbi wemwana?
Mabara akaburitswa, rimwe rakaburitswa pagumbo, maviri anonzi akaburitswa pachipfuva pamoyo.
Saka urongwa hwokuradzikwa kwemutumbi wemwana hwakamira sei?
Urongwa anga achifanira kuti anoradzikwa mangwana, tinoita tiri kuti anoradzikwa mangwana, asi hurumende yakamuunza kuno kufarire nyatwa, vanga vachipa chikonzero chekuti havachina fuel yekuti adzokere ikoko. Saka semhuri pari zvino hatizive kuti vanoiwana nguvai, asi vamwe vanhu vatodzika kutofanira kutonochera guva racho kumusha.
Vakuudzai kuti vachange vachitakura mutumbi wemwana ndiani chaizvo?
Mapurisa.
Vachiti varoda kunouendesa kumusha?
Wanga uchinzi kunofa necondition yavo yawava, hauchakodzeri kudzokera uchinopinda zvekare mumochari, nekuti waipa waakutongonanga kutonoradzikwa straight.
Tambotaura naminista kana kuti gurukota rinoona nezvemukati, rinova gurukota rinoona nezvemapurisa, vari kuti izvo mhuri yekwamasendeke haina kumbofa yakasvika kwavari nechichemo ichi. Mungatitsananguro kuti zvakamira sei?
Munogona kutevedza kumatare mugowana nyaya iriko kumatare yakatopinda. Ndosaka nhasi kwazokwanisa kuitwa pathology na second doctor wefamily. Ndosaka zvabudirira nekuti havaigona kungoenda vasina mvumo yekubva kutare.
Munyaya iri mumatare iyi makaisawo here zita raminista wehome affairs vake nematema?
Ndinotenda zvikuru kwazvo kuti mumapepa akafailiwa zvirimo zvese, vakuru vemapurisa ndivo vakanga vachitova imomo semarespondendi, inini ndiri applicant.
Hurumende ikakundikana kubatsirai nhasi, tiri kutoona kuti nguva yatopfuura iva masendeke, muchatora matanho api?
Tinotarisira kuti havangakundikani nekuti ndipo patatarisira ipapo. Pa24 days dzose dzapfuura idzi taexhausta, kana kutapedza zvose zvatanga tinazvo mukumhanyamhanya kuti ndiitwe zvaungaitwa tikwanise kuradzika. Saka ivo ndivanga vaine responsibility yekungonoudzorera kumanyika lane sezvazvinofanira kuva nekuuya kwavakaita nawo.
Saka mutumbi wemufi uyu uri kunovigirwa kupi chaiko?
Uri kunovigirwa kubwuyera kwanyashanu kwajori.
Kutaura kuno, vanhu vatoveko vakaungana kuti vatambire mutumbi kuti vazouradzika?
Hongo, vakaungana uye vamwe vatosimuka izvozvi vatodzira. Inini ndatosara muno mukuti kana pangofonewa kuti chiuyo yawanikwa, then ndobatana navo kuvaratidzawo madirection yepano nochengeta.